Va Marco Rubio ndivo vanenge vari Secretary of State weAmerica kana kuti tingati Minister weForeign Affairs weAmerica. Saka tichitarisa isu vaTrump nokuti vaTrump ndivo vakavasarudza kuti vange vari Secretary of State nokubva vapiwa basa zvichiteera pamutemo weAmerica wokunge vachikonfemewa neSenate. Asi ivo vanoti navaTrump vakabvumirana kuti zvose zvavachaita kunyika dzose dzapasi rino zvinenge zvakatarisira kuti zvichabetsera America papi.
Munoona hurumende yava Donald Trump itsva ichizowanika ichidyidzana sei nenyika dzakadai seAfrica neZimbabwe uyezve nebasa rinenge richiitwa nava Marco Rubio?
Sokuziva kwedu isu kuti vaTrump ndibusinessmen wapinda mupolitics vachange vachitarisisa mutemo wavo wokuAfrica naana Zimbabwe kuti mari dzose dzeAmerica dzingava dzinoiswa kunyika dzeAfrica dzinova dzinopiwa nyika yeZimbabwe dzakasiyana siyana dziri kushanda here nenzira dzadzinofanira kushanda nadzo, tichiziva isu kuti Africa neZimbabwe kuno mukurumbira uori. Nyika yeAmerica yaisa mari dzakawanda kwamakore akawanda kurubatsiro kwenyika dzomuAfrica nenyika yeZimbabwe. Zvinyi zvachinja munyika dzeAfrica idzodzo? Zvekare zvose izvozvo zvaitwa neAmerica munyika dzeAfrica nemunyika yeZimbabwe zvabatsira America papi pacho? Ndo zvichange zvakanangana navaTrump nokuti kubvira pakutanga pavataura ivo vapiwa basa roupurezidendi vakataura iro kuti vachatarisisa zvido zveAmerica kutangira zvimwe zvose, America First policy yei.
Chii chingaitwe nenyika dzakadai seZimbabwe kuti vaone ukama hwavo nehurumende itsva yavaDonald Trump huchipfumbira?
KuZimbabwe tiri kunzwa isu mahunga-hunga okuti kunoda kuchinjwa mutemo kuti purezidendi aitezve third term. Izvozvezvo zvichapesana nezvinangwa zvavaTrump izvozvo, nokuti vaTrump havasi kuzobvuma vatungamiriri vanoramba vachingotonga nguva yavo yapera pasina chavanoita chinobatika kusumudzira ufumi hwavo kuti nyika dzomuAfrica, nyika dzeZimbabwe dzizokwanisavo kubetsera dzimwe nyika